Ndinofunga kuti kuda maybe vanotaura mashoko saiyawo havazivi kuti musangano wezano DF uno batwa sei. Vamugabe vakasarudzwa pakomvesi yapfuura vachinzi ndivo vanofanira kunge vachitungamirira musangano wezano PF.
Vamabhenge, munoti kudii? Pane chakaipa here kuti ZANU PF iti iri kutsigira vamugabe ichienda kumusangano wayo pagoro?
Munoziva kuti zvinoitika nemhaka yeizvozvo vaZulu inhau yokuti dai vamugabe zera ravo ranga richakaringana, utano hwavo huchinyatsooneka kuti hwakati tsvikiti, matongero avo achinyatsoonekwa kuti zvokwadi vanotonga vakamira pakuti nyika iri kuenda mune zvakanaka, paisambotaurwa gore negore nyaya yekuramba vachingonzi pachirungu zvamunotaura zvekuti vane vaida kuendosewa. Unoendosewa chii sezviri kutaurwa navachirumhanzi izvi? Unoendosewa chii iwo wakanzi tungamira kwemakore mashanu? Zvinongoreva kuti vanhu vari muzanu PF havana chokwadi nekuti mutungamiri wavo anovasvitsa here kwavakuda kuti ivo vasvike semusangano uyezve nyika irambe ichienderera mberi. Saka ndoona hangu sekuti hazvishamisi kuti vanoramba vakatsika ipapo pekungoti iko vana vachingoti tichiri kuvatsigira, nekuti chokwadi chavanoziva ndechekuti rudende ruzhinji utekwatekwa hwevanhu vemuZimbabwe havasisine yatingati pachirungu confidence muutungamiri hwavamugabe. Ndosaka ivo kuzanu PF vachiramba vachingosimba neyo yekuti tiri kuramba takavatsigira.
Vachirumanzu,
ndozvandambotaura katingaramba chasi kuti tiri kudzokorodza mashoko. Ndati avo vari mumusangano wezanu PF havashamisiki nazvo, nokuti zvinhu zvavakatoita nechakudhara vakati vamugabe takupai makore mashanu kuti mutitungamirire. Then avo mupolitics tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanobhiyevha kana kuti vanoratidzira savanhu vari vezanu PF ivo vasiri vezanu PF. Kana munhu achinge ari wezanu PF asingadi zvinoitwa, ane nguva yanotaura zvichemo zvake kubva kudistricti, kumabranchi, kuprovinci, kusvika kunational. Kuna mastructures ezanu PF anosanganisira vana central committee, anosanganira vana national consultative assembly. Kana kuchinge kune chichemo chinobva kungava kudistricti kana kuprovinci, ndokwazvinogarirwa pasi zvoongororwa.
Vamabhenge,
munoona vachirumanzo, hazvinaki kuti kana munhu ari iye akabata matomo enyika kubato rake sekutaura kwamuri kuita muri kutaura zvakanaka chose kuti musangano wavo vamugabe munova musangano wenyu wezanu PF wakavapa mvumo ukavapa masimba ekuti ndivo ngavave panyanga kwemakore mashanu kubva pakaitwa Congress ipapo pacho payakaitwa. Makore mashanu achiri kure kuti asvike. Hazvinaki kuti mubato romunhu anenge achinzi ndiye anotungamirira nyika munge mune zinyekenyeke rinosvika pakuti vanhu vanozenge vakuita sekutoti vanomanikidzwa kuti varambe vachingotaura kuti tiri kutsigira mutungamiriri uyu. Kana zvasvika pazvasvika ipapo, zvine zvaipeiko kuti iwo musangano wacho kana zvichibvira udaidzire zvakare kuti tida kuona kuti vachiri kutsigirika kana zvichigona kuitwa zvazvo pachena zvisina, kana kuti unonombunyikidzwa unonozonzi takamanikidzwa. Nekuti kuti zvirambe zvichiitika saizvozvo vachirumhanzi zvinovhiringa kufamba kwenyika isu takatotarisira isu savanhuwo zvavo vasiri mumusangano imomo, asi tichiziva kuti ava ndo vakanzi vatonga ava. Taakutsvaka kuti ko mabasa aya aripi, ko sei zveupfumi zvisiri kunyatsofamba zvakanaka, ko dai kakumusangano kwavo kwanga kusiri zinyekenyeke vanga vachiwana mukana wekuti vatonge nyika zvakanaka. Mamiriro azvo aya havasi vakaitonga ichienderera mberi, upfumi huchifamba zvakanaka, zvimwe zvese zvichifamba zvakanaka. Saka tiye chingoti kumusangano uyu zviri kumbotifambirawo seiko? Tiye chitokahadzika tiri kure kwatiri isusu kuti zvinofamba seiko kumusangano wenyu ukuku.
Vachirumhanzi, tichitarisa nyaya dzezveupfumi, vamabhenge vanenge vari kuti nyika inenge yananga musango.
Pane nyaya youpfumi ndofunga tingaramba tichingotsokodzera pamwe chete. Inongori nyaya yokuti takatsika panorwadza varungu. Kanchiti varungu ndorwa kuti kutora kwatakaita ivhu tichiri torera vachena. Ivava vachena ndo vatofanira kuziva kuti ndo vanga vakabata upfumi hwese hwenyika, kungava kumaindastri, kungava kunoita nezvemari, kungava ikoko kuminda, kumombe, kuzvipfuwo, kumafurutsu nezvimwe zvakadero. Saka izvozvo kutora nyika kwatakaita koko zvakagumbura vakawanda. Ndosaka muchiona nanhasi America isingahlidzani neZimbabwe. Ndosaka muchiona vana Britain ava vakambotimbunyikidza kudhara vasingahlidzani nesu.